tiri kutambira zvakanaka. Chiripo ndechekuti kansela akataridza kuti havana basa nekuvictimizwa, havana basa nemarecords, havana basa nekupuwa mainstructions. Vane chinangwa chokufambisa gwara remusangano unotungamirirwa navachamisa. Vanga vane demo pamusoro pavo vachinzi mukavhotera izvi tinokuda iso. Asi mukarangarara kutanga kweMDC, taitourawa kuti tavhotera MDC, taitotochewa kuti tavhotera MDC, taitoitwa zvese zvese kuti tavhotera MDC. Saka kana munhu ouya mukore uno oti ndokudzinga kuita kansela nokuti uda kuvhotera MDC, aiwa, makansela akazvitaridza kuti vanozvigashira. Nokuti nyaya yekuchinja Zimbabwe inyaya yestruggle, inyaya yekuzvipira, inyaya yekutarisa mutungamiri anova ivo vachamisa kuti vakataridza rodhi yekuinda kupi. Isusu tonanga nerodhi iyoyo kusvika zvinhu zvanaka.
Vamafume, muri kutaura nyaya yekudzingwa mubato sezvakaitwa vagomba. Imi muchitevera kusarudzwa kwamakaita sameya, hamusi here muchagara makarohwa nehana muchifunga kuti izvo MDCT inogona kuzokudzinga zvakare sezvayakaita vagomba?
Aiwa, satirohwi nehana nezvinhu zvisina nebasa rese, zvisina maturo. Nhengera tsime dzagara dzichironga kuita zvakashata mutsime rinomwiwa nevamwe. Asi isusu tine nhoroondo yestruggle, tine nhoroondo yekumiririra vanhu. Chatinoda kugadzirira maresidensi, zvigaro izvi hazizi zvedu, tinozvipiwa nevanhu. Kana zvanetsesesa tinodzokera kuvanhu. Kana vanhu vachitida vanotidzosera, kana vanhu vachida zvimwe zvinhu vanoita zvimwe zvinodiwa. Haizi nyaya yekuti takapikirwa. Hakuna munhu anozvarwa achinzi uchaita kansela, hakuna munhu anozvarwa achinzi pazvarwa MP. Aiwa, munhu anozvarwa ane hana yake, ane chimiro chake. Kana uchida kuitira vanhu zvakanaka, vanhu ndivo vanokuisa, hauzvari wakanamirwa ipapo.
Nderipi basa guru ramungati makatarisana naro rekutanga sameya mutsva weHarare?
Basa guru munguva ino yeCovid ndeyekuti Harare irarame. 2020 igore rakarashika, 2020 igore rengozi, 2020 igore rakaita hosha mumhepo. Zvino radaro rakavhara maguta, rakavhara makambani. Saka isusu seHarare toda kuti rarame seguta, tikwanise kuramba tichipa vanhu mvura, tikwanise kunge tichigadzira marodzi, tichitora marara kusvikira nyika yavhurwa, kusvikira nyika yaakukwanisa kushanda, kuitira kuti kana patunozotanga kushanda guta ringe ringe richiripo. Maplani akadzama tichatozomaita, taona kuti ringe COVID iri rakamira zvakadini, nokuti nhamo yatinayo ndiye mudzanga wefoji. Uku waka urukutsa neCovid, uku wakarumwa nezano.